chekutanga ndechekuti ndo zvatakachitaura pa 2 months zvadarika ino kuti bumbiro rinofanira kuenda ku all stakeholders conference ndiro riya rakabva kukopa, uyezve tichiti bumbiro iri harifaniri kuongororwa nepolitbureau yepolitical party, rinofanira kunoongororwa navanhu. Saka zvakutaurwa nezanu PF izvi ndizvo zvatagara tichingotaura, asi ivo vanenge zvinovatorera nguva kuti vaone zvinhu zvizhidiki diki zvakadaro. Saka isu tinofara kuti akuenda kuall stakeholders conference, asi tiri kuda all stakeholders conference isina mhirizhonga. Tinoziva kuti kune vamwe vanhu vaya vaya vaakutoiswa pastandby kuitira kuti vakanganise vamwe vanhu kuall stakeholders conference. Saka tiri kuda kuti pange paine vanobva kune dzimwe nyika vanenge vachiita maobservers. Tinoda vanhu vesadak, tinoda AU pa all stakeholders conference, uyezve tinoda kuti vana Mugabe vaite make sure kuti mapurisa avo anenge achichengetedza runyararo panguva iyoyi. Chechipiri ndechokuti tiri kunzwa kuti ZANU-PF iri kutaura nezvenational report.
Pane chakaipa here kuti national report iende kuall stakeholders conference, kana zvirizvo zvinoita kuti nyaya iyi ipere?
National report haipo, inozovapo chete kana pachinge papera all stakeholders conference yacho, nokuti national report inofanira kunge ichikondena zviri kuitika kuall stakeholders conference. Ikaburitsa isati yakondena izvozvo, inenge iri incomplete, inenge iri interim report, hazvibatsiri izvozvo. Chechipiri ndechokuti information iripo iriko kukopat yezvakaitika zvimwe tinayo, tinokwanisa kuishandisa kuall stakeholders conference, asi haisi national report.